Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 17 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kushayikwa kwemaovitrins paconference ndokwakonzeresa zvihwe zvimwe pamberi pemutungamiriri. That means kuti naiye mutungamiriri hachisina credibility, nokuti hakuchisina varwiri vorusununguko havachisiko.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko anoti kukandirana makobvu nematete koitwa nevari kurwisana mubato reZANU-PF pamberi pavamugabe munongedzo wekuti havacharemekedzwe.
Hazvidi kuti makurukota nevatungiri vemusangano vatungamiri vemusangano vawande panyaya yakadai. Ndopanodamuridzo wemusha ende bhuru remusha, bhuru remudzimu nhavatsvangirai. Kana nyaya yakasimba yakakosha senyaya yenhaurirano, inotoda bhuru remusha kuti ridzungamirire.
MDCT inoti zviri kuna vatsvangirai kutsvaga munhu wekushanda naye mukuedza kuumba mubatanidzwa nemapato anopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti kunetsana pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuri kuitwa kumusangano wepagore weAnual Conference kumasvingo weZANU-PF munongedzo wekuti havachisina chiremerera mubato iri. Musangano uyu waburitsa pachena kunetsana pakati pevari kutsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevari kutsigira chikwata chiri kuzviti Generation 40 panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe avari kuonekwa sevakwegura. Sarudzo dziri kuitwa muna 2018, asi kunyange hazvo ZANU-PF iri kusimbisa kuti vamugabe chete chete ndivo vachamirira bato iri, zviri pachena kuti pane kunetsana kwakanyanya. Mukuziya nyaya iyi tabata vaMahia.
Rega ndikupe mufananidzo wematsotsi akapaza bhengi vari vatatu, asi vairi vakazofunga kuda kuuraya mumwe. Ndobva kwasara vairi, vairi vaya vakada kubuya akazoda kuuraya kuti asara hapo. Havasiwo varidzi vanofanira kuva pazvinhu izvi, havazivi nzira yekubata zvinhu izvi nayo. Saka kana pasisina maprinciples okuteedzera, panoita zvihwe zvihwe rakafanana neramuri kutaura riri kuitika kumasvingo iroro. Uye ndiyo conference yokutanga yakavapo pasina utungamiriri wakati tsvikiti utungamiriri wemawar veteran. Uye kana tichitaura kudai zviso, hatisi kuti mawar veterans vanoziva zvinhu zvose, havazivi zvese, vanobatana nevanhu kuti vabude mumatambudziko avo. Saka kusabatana kuripo, kushayikwa kwekuvapo kwemawar veteran, ndikuzi hapana anotaura kuti chinhu ichi ndechangu. Denga rakatipa Jesu, Jesu akatiti vanhu vangu nokuti ropa rake rakadeukira vanhu vake. Saka ndizvo zvimwe chetewo nesu, isusu tiri vanhu vane ropa rakadeukira, vamwe vedu vane ropa rakadeuka, asi Jesu haamanikidzi munhu. Saka ndiyo nyaya imwe chete kuti isusu takarwa hondo, asi hatimanikidzi munhu kugamuchira nyaya iyoyo, because zvinofanira kuonekwa naiye munhu. Saka kushayikwa kwemawar veterans paconference ndokwakonzeresa zvihwe zvimwe pamberi pemutungamiriri. That means kuti naiye mutungamiriri hachisina credibility, nokuti hakuchisina varwiri vorusununguko havachisiko. Uye vanhu vanofanira kuziva kuti kune varwiri vorusununguko, uye kune vanhu vanonzi manationalists.
Titarisawo rimwe dingindi ranga riripo nderekuti ZANU-PF yakuda kuzadzikisa chirongwa cheZim Asset. Pane zvinobuda here musangano uyu wapera?
Kana ndikakubvunza iwe kuti Zim Asset zvinoreva kuti chiika, zvingatitorere nguva kareka, but rega ndikupe understanding yangu. Zim Asset zvinoreva kuti zvaunogona kuita iwewe kuti urarame. Ndozvinoreva Zim Asset. Saka kuzadzisa hakuna zvakunoreva, asi kuti kupera kwenguva. yakapiwa kuti vanhu vaite sezvo vanofunga kuti vararame.
Asi tiri kuona kuti ndo musangano watanga kuitwa neZANU PF pasina vakarwa hondo yerusununguko. Muchienda mberi munoona here paine dzimwe nhaurirano dzamuchaedza kuita kana kuti
isusu tagara tichingori vanhu kuti kana kuti zvinhu zvinake vanhu vanoda kuti vagare pasi vataurirane. Asi chatichaita ndechekuti tichataura takamiririra ruzhinji rwevanhu kana pakanzi ngapataurwe. Although isu tichizova kuti vanogona kusauya kuti ngatitaurei kuti chakati.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Tivamogen Tsvangirai vaLuke Tamborinyoka vanoti zviri kuna vatsvangirai kuti vasarudze vanhu vekushanda navo mukuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika. Vanhu vakawanda munyika varikurudzira kuti mapato anopikisa abatane kana achida kukunda ZANU PF. Bato reMDCT rakati vatsvangirai ndo vachatungamira nhaurirano mubato iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTamborinyoka.
Hapana hurukuro dzati dzatanga kuitwa. Chakangoitika chete kuadhoptwa kwemaprinciples kana kuti kwatingati pachishona kutambirwa kwezviga zvakatorwa nebato guru repamusoro kunze kwekongresi inonzi National Council. Hapana dzaurano chati dzati dzatanga. Asi kuti bato rakangotanga zviga kuti totaurana nevanhu sei. Zvatinokonsidera kuchitaura nemamwe mapato ndezvipi ndo zviga zvakatorwa neNational Council neexecutive mazuva maviri apera. Asi pakudzaurano nhaurirano hadzisati dzatanga.
Kose ibato rakafunga kuti vatsvangirai vange vachitungamira munhaurirano dzese dzinenge dzichizoitwa.
Nekuti ndiye mutungamiri wemusangano. Hazvidi kuti makurukota nevatungiri vemusangano vatungamiri vemusangano vawande panyaya yakadai. Ndopanoda muridzi wemusha ende bhuru remusha bhuru remudzimu navatsvangirai. Kana nyaya yakasimba yakakosha senyaya yenhaurirano inotoda bhuru remusha kuti ridzungamirire. Saka musangano wakawana zvakakodzera zvakakosha kuti ivo vatsvangirai pachavo vatungamire nhaurirano nevamwe vasangano.
Vane chikwata chavanoshanda nacho here kana kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Ivo vatsvangirai ndo vachadhraivha zviri kwavari kuti vaone kuti vanenge vachishanda vachatsvagirwa vanoshanda navo. Asi ivo ndovakanzi National Executive neNational Council semutungamiri wemusangano ndovachadhraivha process yekutaurana nevamwe. Zvakwavari ivo vatsvangirai kuti pachazotanga nhaurirano vane vavachatsvaga here zvichazonzwa kwavari. Asi ivo ndovakapuwa matomu ese ekuona kuti nyaya dzekutaurirana vari kudzidhraivha nekudzitungamirira.
Mutauriri wemutungamiri weMDC Tivamogen Tsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguwa yashika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire itsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira itsamba mbozha pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe avanoti vari kuita ongororo inoratidza kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinodhura kudarika pane dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Kuti tize nezvenyaya iyi tabata Dr. Chitambara.
Tinoita Zimbabwe isabudirire munyaya yekutengesa zvinhu kunze mitengo yedu yakakwira zvakanyanyisisa. Hazizi makosti emacommodities ari kugadzirwa muZimbabwe ane mutengo wakakwira zvekuti hatigoni kunge tichikombita sei nezvigadzirwa zvekunana Zambia. Atigo nunge tishikombi kasewe nezugaji rojekuna na South Africa. Ndaiwita angu karisechi kangu masonda apurandri ku Zambia. Tishikombi ya senga titiwe mtengo we degresi mende muzindaba nezu Zambia. Kwa nakutu ku Zambia, degresi mende inyekide rubita $5 wa konveta kuma USA. Kuno rubita about $12. Kwa jungo trakiza kuti in terms of purchasing power parity Zimbabwe, nemi tenge ya kanyanya kukwiri sisa. Jurida oti ma exports edu, anga chiti bererei. Uye zito oza kare kuti ma imports. Nenye kuti churungusha mtuwa ma USA. Ma imports edu na kuti USA rari chisimba rara. Ano uya ma imports aruku wakuna South Africa aruku uya kaderera mtengo. Zwa afekta trade deficit edu, zwa afekta current account deficit.
Saka pa ongoro ya murugu itayoi, zizi mwezwa maka ona ojiriku dura ku Zimbabwe tichenzanisa ninyika ya Zambia.
Zvinhu zvakawanda zviri kudhura. Ndaiona ndaiongorora zvakare kucheresa mugodhi kuZambia. Ndakaona kuti muZimbabwe factory two times kucheresa mugodhi we40 meter muno muZimbabwe zvinoda 1500 nana Zambia zvinoda about 800. Saka ndingangoti ndeizvo zvichiita but zvinhu zvizhinji muZimbabwe zvine mutengo wakakura. Zviri kukura nei mutengo nenyaya yekuti number one cost of finance muZimbabwe iri very high. Wanana 20% kudzimwe nyika. Cost of finance iri below 10% or even below 5%. Saka hatigori kucompete on that basis. Zviri kudhura nei nyaya yecorruption muZimbabwe iri kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiwedzera. Nekuti vemabhizimusi kana vakuita mabhizimusi avo vanenge vachiisa cost yecorruption vanenge vachiita factor into mabudgets avo nema cost structures avo zvoita kuti muZimbabwe zvinge zvichidhura. Zviri kudhura nei kuZimbabwe nyaya dzetransport wana railways yedu waparara. Saka kunge tichitransfora zvinhu neroad zvinodhura pane kunge taita zvitransporta nana railway. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti zvinhu zvinge zvichidhura muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika dzakwanisa kuinvesta munyaya dzeinfrastructure munyaya dzekuwanikwa kwemari nezvimwe zvakadaro.
Tiri kuona hurumende iri kuedza kutenga ngoro dziya kurailway uku uye kugadzirisa mugwagwa weBite Bridge to Harare. Izvi zvingabatsira here?
Zvinogona kubatsira but zvinozobatsira normally pane mutirongo tinoti zvine long gestation period. Normally zvinotoda mainvestments akadai kuti anga achizopedziswa anoda nguva yakareba kumana 5 to 10 years, ma long term investment. Saka hatigoni kunge tichiwana pfundutso pari zvino but hongu tinogona kuzowana pfundutso in 5 to 10 years, not my long term capital project. Anenge achida even mari yakawanda kuti anga achibudirira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu ravo munyaya dzechikafu.
Chikafu hakuna, takashayiwa kamvura gore rakapera nenyaya yeElnino. Saka chikafu hakuna, tinotorarama nechekuti chinototengwa negavhumendi. Tiri kubhoyerwa mumatunhu mumaruwa nomumadhorobheni. Mvura yatanga kunaya, vanhu vatanga kurima. Kana ikaramba ichinaya zvakanaka, tinotarisira kuti tingangova negoo rakanaka.
Ko, mbeu vakakwanisa kuiwana here nenguva?
Mbeu yakawanikwa nenguva yepresidential input. Yakauya paine nguva kuchatopisa. Saka patanga mvura kunaya, vanhu vakabatwa nezvimbeu utsimba. Saka vanorima vanorima vaine mbeu nemafetiraiza kune dzimwe nzvimbo.
Vamwe vanga vachimbochema Honorable Mahofa kuti dzimwe nguva pakugoerwa chikafu panombotariswawo kuti wabuda mbamani. Dziri kumbosvika here kuhofisi kwenyu nyaya dzakadaro idzodzi?
Dzinosvika pamwe nemaopposition parties but tichiinda investigation on the grounds munowana zvisizvo. Vanhu vanonyogwa nedzimba dzavo mumaraini mumasabhuku. Zvisingataridzi kuti bhuku iri unemba inotevera ndiani wepati ipi yakazodini. Isu tinowana allocation yevanhu vanenge vachigoverwa chibagwe sevavira zvinenge zvakaita zvinhu pasi vachiiswa nevanhu kuti vatambire chibagwe chekutya. Patasvika iko zvino tatova chibagwe chaakuinzoenda kumunhu wese. Patakabva pasome 4 months ago pambe kuchitoita kuti vamwe vanga vari nani vamwe vanga vakatini vakambononga-nonga but patasvika iko zvino takakwidziridza chibagwe chedu pakubva munhu wese wakukwanisa kuwana chekutya.
Amai Shivai Mahofa, igurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vanga vari parunare kumasvingo kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro mumwe munhu akaberekwa muZimbabwe ari murume akazozvichinja kuita mudzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tatelicious Karigambe.
Ndinotenda muzvare Marvelous. Ndinoitwa Fifi Tatelicious Karigambe. Ndine makore makumi nemashanu ekuberekwa. Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Asi ndakugara zvangu kuno kumangerengere kuSweden. Ndiri mukadzi wemusha akaroorwa. Tine mwana wedu mumwe chete, mwanasikana anonzi Trish. Uyezve ndiri mukadzi anomiririra kodzero dzevanhu vanodzvinyikidzwa. Vanhu vazhinji vanoda kutaura vachiti ngochani. Muchirungu vanonzi the LGBTI kana kuti the Rainbow Family. Uyezve professionally ndiri chemical engineer. Asi handishanda hangu sa chemical engineer nenyaya yekuti rudo rwangu rwakamba rwawira muvanhu vanodzvinyirirwa sezvo ini ndiri mumwe wavo.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu, makaberekwa muri munhu akaita sei?
Ndakazvarwa semunhurume. Ndiri mupachka, takazvarwa tiri vaviri. Saka mupachka wangu akaberekwa ari musikana. Ini ndikaberekwa ndiri murume. Asi sekukura ndakuda kusvika pamazira aye kuti mukomana anenge akufana kutsvago musikana wekuti awirirane naye. Ndakabva ndawanikwa ndiri munhu aitodo kutonyengwa nevakomana. Zvakava zvinhu zvinoshungurudza mubereki wangu. Ndakarerwa naamai. Takatanga kuzomufambawo maprofita mudzinganga tichiedza kuti veyama vaiti mweya wechikadzi wawira mwana uyu. Asi zvakazorambawo nekuti pane pandakazosvika pane mumwe mupostori akandipa mazai makumi mana kuti ndimwe achiti mweya wechikadzi unozofa. Ndakazogumira ndakuchipatara. Saka mai vangu vakamba vangoti aiwaka ndingatourai mwana nekuda kuti ndifadze vanhu vari kuti mweya uyu ngaubve. Saka kungodzamara ipapo mai vangu vakambva vatanga kugamuchira kuva sezvangandire ndemunhuwo aishanda muUnited Nations. Saka akatangawo kubvunzurudzawo machiremba kuti iye mwana wangu uyuyu handisi kuziva kuti unge chikabanga, unge trauza, zviri kufamba sei. Saka vanhu vakambva vataiwa mune chirungu vanoiti gender identity crisis. Munhu anenge akaberekwa ari mukomana asi paanozosvitsa teenagehood gender identity yake inowanikwa iri munhu wechikadzi watinozodeedzera muchirungu tichiti transgender. Transgender ndiye munhu anenge akaberekwa nenhengo yechirume asi achizochinja kuita mukadzi kana kuti mukadzi akaberekwa nenhengo yechikadzi asi anenge akuda kuita murume.
Saka imi muri kutaura kuti mune murume akakurorai. Saka makazowanikwa muchinadzirisa miri wenyu here? Titarisa mamiriro amakaita pari zvino.
Ndakasarudza kugadzirisa mwiri wangu kuti ndinzwe kuve mukadzi akakwana. Ndakakwanisa kuendawo kuIndia ndikanogadzirisa mazamu angu. Uye ndikazokwanisa kuendawo kuMassachusetts kuAmerica kwenye ikoko ndikabatsirwa kuita inonzi vaginal plaster surgery nemachiremba anoona nezvematransgender. Amwe matransgender anongozvipira kuti aiwa ina hangu ndiri kunzwa ndiri mukadzi asi handisoda kuenda kunogadziriswa. Saka zvinosiyana.
Saka mungati muri kutambirwa sei semunhukadzi?
Ndichatanga kutambirwa kubva mumuri. Saka mai vangu mukunditambira kwavakandiita zvakandisimudzira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tatelicious Karigambe. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu. Chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda, makandikoshera mufunge.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nehurumende pamusoro pematambudziko anonzi ari kukonzerwa nen'anga dziri kupinda muvanhu kana maprofita vachinzi vana tsikamutanda vanonzi nehurumende vari kubira vanhu. Takanzwa svondo rapera gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe vachiburitsawo mashoko pamusoro pemashandiro ana tsikamutanda vachishoropodza maitiro iwaya. Mashoko avo vaMushowe vakataurawo kuti madzishe, masabhuku nevamwe vatungamiri vematunhu ndo vamwe vevanhu vari kupa mukana kuna ana tsikamutanda ivava kuti vange vachishanda mumatunhu mavo. Izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vasazove nechivimbo neutungamiri hwakadaro. Muhurukuru wedu tinaishe Chihota vaEdison Chihota. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 Ishe Chihota. Aiwa, tiri wapenyu. Ishe Chihota, nhasi tiri kuda kumbotarisa nyaya yavana tsikamutanda vari kunzi vari kutsotsa vanhu zvakanyanya mumatunhu akasiyana siyana. Asi nyaya hombe iri pakunzi madzishe, masabhuku nevamwe vatungamiri vematunhu ndo vari kutambira vana tsikamutanda iva vachivapa mikana yekushanda mumatunhu mavo. Imi munotambirawo sei?
Idambudziko riri munyika nekuda kwemamiriro ezvinhu. Tinopomera madzishe, iwo madzishe asina simba rakakwana. Tikatarisa mbumbiro remutemo, hapana ishe ane simba rakafanana nairoro kana sabhuku ane simba rakafanana nairoro. Asi zvinhu zvinoitwa nevanhu at individual level pamunhu pake zvake woshandisa kana kuti wochiridzirwa nevanhu vari mumusha kusvika sabhuku aita zvinhu izvozvo, kusvika ishe vabvumira kuti aite zvinhu izvozvo. Nekuti vanhu vakaenda vachiti tinoda kuita zvakati, iye akuda kuvarambira kuti tora in'anga iyi magutikana nayo madii, ende ishe azive kuti in'anga iyoyo in'anga iri kuda kubira vanhu kana kuti haisi n'anga.
Saka muri kuti here imi madzishe ari kutongwa nevanhu vaanotonga?
Nekuti havana simba pamusoro pevanhu vavo, saka havana chavanogona kuti vaite. Nekuti munhu anonouya atiwa aine tsamba iri kubva kumapurisa, ishe anopa ari papi paanorambira tsamba iri kubva kumapurisa? Dai kuri kuti vanhu vachitanga nekunashe vachinzi ishe ndiye aita, taiwana matauriro. Asi vanhu vari kutanga nekumapurisa, wobva nekumapurisa aine tsamba yekuti mapurisa avabvumira kuti vaite zvinhu zvakafanana naizvozvo.
Asiwo madzishe ari kumbowanawo here mukana wokumbogara pasi nemapurisa kana nemamwe mapoka vachizivawo nyaya dzana tsikamutanda idzi? Nokuti tinoona kuti inyaya dzaparadza mhuri dzakawanda.
Dambudziko ratinaro guru nderekuti hurumende haina mari yakakwana kumatunhu. Boka rinotonga matunhu rine veministiri inotarisa nezvetradition. Madzishe vanototadza kugara, havanotiwo maprovincial assemblies nekuda kwekuti ndoma vanofanira kunge vachizeya zvinhu zvakafanana naizvozvo. Asi nekuti hurumende yedu haina cheuviri, haina mari, vari kutadza kuti vagare. Zvinovatadzisa kuti vange vaine madzishe vachibatsirana nemadzishe kuti vatarise zvinhu zvakafanana naizvozvo.
Tinonzwawo kuti matunhu ose munyika vane matano ava kutorera vana tsikamutanda ivava vakunzi vasungwe. Muri kutambirawo sei danho irori?
Kana munhu asati asungwa, ini handione kuti pane danho ratiraitika, nekuti zvinhu zviri kungoenderera mberi. Dai vachisungwa tichinzwa kuti vasungwa, chokwadi tingatibvume kuti aiwa hurumende ine chayaakuita, mapurisa ane chaakuita, nekuti vanhu vanenge vamira kutorerwa zvinhu zvavo.
Tinoona kuti mudunhu menyu maChihotawo muIshe Chihota mune vakomana vakambobudawo mumapepa nhau nemudzi nepfenyuromo pamusoro pemabasa avana tsikamutanda. Vamwe ndevekubata mazizi vachitengesera vanhu, nevamwe vaiwanikwa vaine nyoka. Pane matanho akatorerwa here vanhu ivava?
Dambudziko guru rinoitika ndirekuti hapana mutemo. Takana kuti umuti umuti zvakati iwe usina simba uchizvinyisha hana simba rechinjiji unoshaya kuti unoti kudii nekuda kwekuti vanhu vanotipedzera vachikutaura kuti isu tiri kungotsvaga mari inyoka yatora yanogona kuti handaiuitora mudunhu menyu ndaiwanawo kwandaiwana kana ndaidedzerwawo nemumwe womuti kudii unomupa mhosva inonzii
asi mazuva ano zvinhu zvakamirawo sei mudunhu menyu
nekuda kwenzara nekuda kwekutambudzika kwekuti vana havana mabasa havana chekudya vanenge vachiedza kuzviriritira ndinganyepe kuti zvinhu zvakamira zvakanaka
aiwa maita basa ichechiwo tatasvika kumagumo echirongwa chedu
tinotenda zvedu
manga makateerera kuna Ishe Chihota vaEdison Chihota muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo tatarisana nezorere Kisimusi kudai regai timborova Coach Coach kambo kubva kuna Ja Praiser. Kambo Coach Coach kubva kuna Ja Praiser tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutauriri wesangano revakarwa hondo anoti kukandirana makobvu nematete koitwa nenhengo dzezanup f pamberi pavamugabe munongedzo wekuti havasisina chiremerera mubato iri MDCT inoti zviri kuna vatsvangirai kutsvaga munhu wekushanda naye mukuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana
anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya maoko aChris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disi.